pekutanga tinoita sokupembera kuti vana veZimbabwe vasimuka vati aiwa hatichada kuramba tichitambura, vada kutadza hurumende yava Mugabe kuti zvavari kuita hapana munhu ari kuzvifarira. Tinoona sokuti chitiko chikuru mukubva izeni patakaona kuzvitonga kuzerese nyika, ekuti vana veZimbabwe vanongodecida kuti isusu hatichada kuenda kumabasa, taakugara kudzimba dzedu saizvozvo. Zvinhu zvatinopemberera izvozvo, asi tinozonyunyutawo pakuti mukatarisa munoona mapindiro akazoita hurumende vachishandisa chisimba vachirova vanhu. Mukaona kuwanda kwakaita vanhu vakasungwa, hazvitifadze isusu izvozvo kuti zvinoitirwei vanhu vaingotaridzira murunyararo hurumende inouya ichishandisa chisimba ichirova vanhu. Kwatiri it's a crisis and hurumende iripo inofanirwa kuchingosiya yopa vanhu vanyuwani votonga nyika, nokuti vatadza nzara, hakuna mabasa, zvese zvinongotadza kuti hurumende iyi yatadza.
Pane zvamungati madzidza here pazvirongwa zvamaita muri kuno? Takanyanyotarisa panyaya iyoyi yekuratidzira kusafara kunenge kuchiita vanhu nezviri kuitika munyika dzavanenge vachigara.
Ndizvozvo kuti kana vanhu vasingiri kuwana zvavanenge vachitarisira vanonyunyuta, ende kana vanonyunyuta vanhu munogona kuvatadza kana muri hurumende inenge isina kurongeka. Ndizvimwe zvatiri kudzidza, tiri kungodzidzawo kuti kana tiita zvokutonga nyika ngatitonge nyika pajekerere, hapana zvokushandisa fosi, hapana zvokuita kuratidza kuti isusu ndisu chete tinoziva. Vanoziva vanhu, nokuti ndo vanenge vakakuisai pazvigaro. Ndozvimwe zvatinodzidza izvozvo kuti aiwa kana vanhu vati vanoda kutaura vane problemu yavatarisa, teererai sehurumende, kwete kushandisa simba kuda kurova vanhu nokuda kudzidza vanhu mumatritsi vanenge vachitaridzira murunyararo.
Totarisazve kuti pari zvino tiri kuona kuti Pastor Ivan Mawarire veThis Flag vari kumiswa pamberi pedare, uyezve kune vamwe vazhinji vakasungwa vari kunyimwa ivo mari dzechibatiso. Imi munozvitora sei sevamwewo vanomboshanda nevanhu vanoratidzira ava?
Zvinongotaridza kuti hurumende yedu haisi kuziva kuti chii chaita kuti musoro uteme. Kusunga vanhu, whether wasunga promise mukwananzi, whether wasunga Ivan kana kuti wasunga Linda, hazvina zvazvinochinja. Chinodiwa kuita ndechekuti vanhu vari kuti problem ndeipi, woteerera zviri kutaura vanhu. Nokuti ukasunga vanhu chokwadi, majere achazara, nokuti vanhu vakagumbuka munyika. So kusunga vanhu kwatimaonera tinozviita, hurumende yapererwa, haisi kuziva kuti yoita sei nesituation iripo. Isusu tinovakurudzira kuti aiwa yava nguva yekuti tigarai pasi nevana veZimbabwe muchiteerera zvinotaura vana veZimbabwe, nokuti vakaramba vachiita zvavari kuita izvo. So vati ndinovapikira henyu kuti gore rino havari pedzi, vanenge vabviswa nevana veZimbabwe.
Imi sevana veZimbabwe vari kuno kunze kwenyika pari zvino, pane zvamuchatura here pamuchawana mukana wokusangana naPresident Barack Obama pamuchange muri kuuya iko kuno kuWashington pakupera kwechirongwa chenyu?
President Obama is one wemamwe mapresident atingati the best atakamboona pano pasi. Tinototi tikawana mukana uyoyu sowatatu watatowana, tichatondovatuurira kuti aiwa musaora mwoyo nokusapota vana veZimbabwe vari kuda kuti munyika medu muchinje, upfumi hwedu hwenyika hufambe zvakanaka. Rambai muchitisapota, nokuti tinoda ukurudziro hwedzimwe nyika, haingosi America chete, dzimwe nyika dzese tinoda kuti dzirambe dziri pakurudziro, tiwane manyukunyuku ekuti aiwa tiri kusapotiwa, zvatiri kuita zvakanaka izvi. Saka chokwadi tinosvika tinondovaudza President Obama kuti rambai makamira nevana veZimbabwe, makagona leadership yenyu makatarisa kubva pamakapinda muofisi, muri kungoratidza kuti munoda kumira nenyaya dzedemokrasi and good governance. Saka tichangonovasimbisa tinovaudza kuti tiri kuramba tichiita basa rekuti zvinhu zvichinje munyika yeZimbabwe, zvinhu zvichinje kuAfrica. Kunyanya isusu vechidiki tinatsokuona pundutso dzokuti sei tiripo pazvigaro zvatinenge zvinazvo. Tione pundutso dzematongerwo enyika, tione pundutso even nyaya dzeikonomi dzedu dzatinenge tichibva ikoko.